Vaungana kuzoonekana nemufi vanosanganisira vanoita zvemitambo, vashandi vehurumende, vemakereke pamwe nehama neshamwari. Munyori mukuru mubazi rezvemitambo vaNicholas Moyo vati vafara kuti hurumende yabatsira pakuvigwa kwavo runova ruremekedzo rukuru.
Hurumende yakaona zvakakodzera kuti vapiwe the state assisted a funeral.
Vakamboshanda nachenjerai mune zvemitambo vari mutambi uye vachitungamira sangano reAfrica Sun Motion Pictures vaStephen Chigorimbo vatsanangura mushakabvu semunhu akavhurira vamwe vatema nzira munyaya dzekuita zvemitambo.
Munhu akanga akasimba pamazuva azvainetsa, nokuti mazuva avo chaiwo mazuva varungu pavakanga vachiri kutonga.
Mutambi wechidzimai Kesia Masona anozikanwa neremadonhorirwa rekuti muchaneta anoti mushakabvu ndiye akamupa chidokwadokwa chekuita zvemitambo.
Kwatiri isusu Susan Chenjerai is an icon, a legend and ndoma pioneer acting muno muZimbabwe kumadzimai. Saka kwandiri munhu wekuti ndingati she's an inspiration.
Mumwe wemutambi wechikuru wemuHarare ambuya Rosemary Chiona vanoti amai Rwizi munhu akasimudzira tsika nemagariro evatema.
Vaimiramira nemurume wavo vachimutsigira, asi kana vaakumbava vega vaitaura mashoko anodzora munhu, ko munodarireko pane vanhu naibaba arwere?
Vachitaura neStudio 7 vanoongorora nezvemitambo vachishanda nesangano reComplete Arts Project vaPeter Churu vanoti mushakabvu akaita kuti zvemitambo zviite chiremerera.
Vakatanga kuita basa redu remadrama nguva yakanga yakaoma chaizvo, zvichinzi izvi ibasa remarombe, kunyanya-nyanya vanasikana vasingatenderwi kunzi anoita basa redu iri, zvichinzizvo ibasa repambi.
Mugore ra2020 Chenjerai ndemumwe wevanosvika makumi mana vakaremekedzwa nemubayiro weNama Legends semucherechedzo wekupemberera makore makumi mana Zimbabwe yawana rusununguko. Kusvika panguva yekushaya kwake, Chenjerai ange akambosiya zvemitambo ave mufundisi mukereke yeThe New Gospel Church of God uye ange ave nemakore makumi masere nematatu ekuberekwa 83. Chenjerai akatanga zvemitambo kumakore kuma1950s asati atangazve kuimba. Mugore ra1951 ange ari nhengo yechikwata chevatambi cheBantu Actors ndokuzobatana nechikwata cheMarandellas Bush Babies muna1958. Akashanda nevaimbi pamwe nevatambi vakaita mukurumbira vanosanganisira mushakabvu Safirio Madzikatire aizikanwa nekuti Mukadota, mushakabvu Oliver Mtukudzi pamwe naThomas Makanya Mapfumo. Ndakamira Studio 7 muHarare ndine Pastor Monzofu.